Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere chegwirikwiti munyika vapezana nemakumi mashanu nevanomwe 157. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga nhengo yeparamende yegokwe nembudziya vaJustice Meya wajajena nevamwe vana vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti kusvika nezuro chipiri vanhu vafa nechirwere chegwirikwiti munyika vavezana nemakumi mashanu nevanomwe 157, vachiti pari zvino vanhu vane chirwere ichi munyika vanoita zviuru zviviri nemakumi mashanu nevatanhatu 2056. Chirwere chegwirikwiti chiri kupararira zvikuru muZimbabwe. Amai Mutsvangwa vakati hurumende iri kuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba uye ichadzika mitemo wechimbi-chimbi kuti pawanikwe mari yokurwisana nechirwere ichi. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende ichaitawo hukuru nevakuru vemamwe makereke, vakuru vemumaruwa nevana chiremba vechivanhu kuti vabetsere mukukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yanyevenyusa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu vachamira havo kupfeka mamask kana vari panze, ichiti vakabayiwa nhomba katatu ndivo vanogona kufamba vasina kupfeka mamask. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Danho rokuti vana veZimbabwe vachimira kupfeka havo mamask kana vari panze panofura mhepo rakanaka zvikuru. Tatatorinonokera. Dzimwe nyika dzakatipoteredza dzakange dzatotora danho iroro kudhara. Nokuti danho iri rinofanira tofanira kudzidziswa nemanhamba aripo munyika kuti danho iri richitorwa. Zvakafanana nokuti tiri kuona kuti manhamba zvedu eCovid anga adzikira zvikuru. Vanhu vari kurwara vanga vadzikira. Vanhu vari kuadmitwa muzvipatara vakadzikira zvikuru. Kana iri nyaya yekufa kwakufa vanhu vashomanani pano nepapo, chirwere ichava chatingati izvo pari zvino endemic, kureva kuti chirwere chaakugara chiri pano seflu. Ngatijairei kugara nacho, hapachina chikonzero chokuti tichitreate sechimwe chirwere chishura matongo. Aiwa, izvino chatonhora. Chikadzoka, tinofanira kudzosa mamezhas tona taprotekta vana veZimbabwe. Pandinongofunga kuti pangangokanganisike nyaya yekuti vanoti izvo vakabayiwa nhomba katatu ndo vanofanira kufamba vasina mamask. Aiwa, hatigoni kupatsanura vana veZimbabwe. Hapana munhu anogona kuita polisi nyaya iyoyo yekuti afamba achibvunza zvitupa zvenhomba. Tiri vanhu vamwe chete, tinongozadzana pamwe chete. Kana zvaratidza kuti chirwere chakukwirira, tofanira kudzokera kumamask tese, tichichengetedzana upenyu hwedu. Pari zvino vangambosasana havo vasina mamaski. Danho rokuti muindoors vapfeke mamaski rakanaka iprecaution iri kutorwa nehurumende. Ndofunga vacharibvisa mazuva anoteverayo patinoona kuti chirwere chinoresponda sei kumatanho atorwa ezvino.
Dr. Madzorera, pane zvimwe zvamunofunga kuti ai hurumende yaita here pamusoro penyaya iyoyi?
Zvimwe zvingadai zvaitwa nehurumende pari zvino ndezvokungotuudza full package yekukontrola kwatiri kuita COVID-19 yezvino. Vangadai vataura nenyaya yesocial distancing. Ichiri necessary here? Ichiripo here mumagwaro edu? Vanhu ngavambosasana. Tingango encourage government kuti vambobvisa requirements akaita se social distancing, nyaya yekulimita vanhu vanoenda kumapati kana kumudzichechi kana kumichato nezvimwe zvakadero. Malimitations iwayo ngaambobviswa. Nyaya yecurfew handina kuinzwa kuda yakaadresiwa pane mamwe mavhiki apfuura hameno, but kana ichiripo curfew ndiyo chimwe chinhu chisina nebasa rese pari zvino chinofanira kubviswa. Saka zvandiri kungoreva ndezvekuti zvehurumbende ngaichingorelaxa zvinhu zvese, kunyanya kumapost of entry zedu. Tofanira kugara tichirangadzwa nehurumende kuti zvino kuti vanhu vapinde muzimbabwe chii chinodiwa. Nyika zhinji dzakatipoteredza dzarelaxa steric marequirements adzo pamapost of entry. Hapachina zviya zvequarantine, hapachina zviya zvokuti unofanira kutestiwa uri paport of entry, PCR test nezvimwe zvakadero. Saka tofanira kugara tichingorangadzwa nehurumende kuti zvino tiri papi. Voridusa malevels acho ealertness iwayo kuitira kuti vanhu vambofambawo zvinyoronyoro zvakanaka pasina kukanganiswa. Takamira tichiona kuti denda iri rinodzoka here.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazivisa nezviro manheru kuti yasunga vanhu vashanu vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Vakasungwa vanosanganisa mumiriri muparamende weGokwe neMbudziya vaJustice Mayor Walter Jenner, vakuru veCotco vaPius Manamike, Max Monjanji naFortune Molai, uye mukuru wekambani yePierpoint Moncrieff Chiedza Dana. Vashanu ava vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Zvichakadaro, uremu hwedhora reZimbabwe hunoramba huchidzika, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe richiti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemadhora emunyika mazana mana ane makumi mapfumbamwe nemana kana kuti $494, asi pamusika mutema dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemadhora emunyika anopfuura chiuru. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kutanga yasimbisa vari pasi kwete vari pamusoro, vachiti veruzhinji vakasavimba nemari yemunyika hazvina zvazvinobatsira.
Kutaura kwandangaita pamagold coin iwaya paakagadzirwa akatengeseranwa kushangwiti chete kuti hazvisi kuzovandudza upfumi hweZimbabwe kana kuti hazvisi kuzosimbisa zvekare dhora reZimbabwe sokutaura kwavamangudya, nokuti maitirwa zvakaita ndokungoti magold coin iwayo anonyeterwa kunzi achatengeserwa vanhuwo zvavo novokunze. Vanhu voenda kubhanga, kubvira inini ndakaendawo kubhanga kwacho ikoko ndikamanyimwa arimo, ndikazowisisa isu kuti anga ari aivo kumusoro chete chete. Zvandakabva ndazotaura ini kuti maitiro iwayo ehurumende eReserve Bank haavandudzi upfumi hweZimbabwe, nokuti anosiya vanhu vakawanda vozvavo vari kuzasi uku vanova ndivo kunyika dzino upfumi hwapamusorosoro, vanova ndivo vanosumudza upfumi hwenyika kuti kana kukaitwa zvirongwa zvinoshandira vanhu vapasava, zvinoshandira varombo, zvirongwa izvo zvokubudirira kwazvo navarombo ivo vachibudirira kubudirira vokunyika. Takaona isi kuti kana iyo Reserve Bank inogara ichibudisa mamezhas zero pano, vabudisa madhokumendi okuti aya mamezha akati makambani achazodini, tichazoita zvakati zvikati, zvinozobudisa kuvandudza upfumi hweZimbabwe nokudzikamisa nokupa uremu kuZimbabwe dhora. Hazvina kunge zvamboitika izvozvo. Zimbabwe dhora rinogona kungomira pariri papasi kutoita mutserendende vhiki inotevera. Sezvatiri kuona izvozvi kuti kokutsigisa Zimbabwe dhora racho namagold coin kwavaizvi zvirova matundundu kuti vazozvigona kuri papi.
Chingaitwa chii apa Professor Masocha?
Chingaitwa apa ndo chandogara ndichitaura kuti vandinzwe, vandinzwisise kuti nga kuchitwa zvirongwa zvinosumudza vapasi zvinosumudza vari kumaruzevha zvinosumudza vasina mabasa ndosaka nyika dzakabudirira dzichipa mastimulus check mari dzimwe zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda kuvanhu vapasi nokuti kana tikasumudzana kubva pasi kumusha uku vanhu havazenge vachimanyira mumataundi kunotsvaga mari isimo kunotsvaga mabasa asimo vachange vachikwanisa kuumba ufumi hwavo vari zasi ikoko kuumba ufumi hwavo ikoko kuumba ufumi hwenyika economics dzavo ivo dzavanoita uko dzokuti kwai trickle down economics ingatange taguta isi kumusoro uko vozoguta vokuzasava sokuvona kwatinoita pamagold coin vakatanga kugadzira avo vozoti avarombo ava akachipa achagadzikwa muna November paachagadzikwa ipapo pachagadzikwa ipapo zim dhora rinenge ratodonha ufumi hwezimbabwe kunenge husina kuvandudzwa vanhu vanenge vatomora mwoyo kuti ike zvino vava kutitengesera magold coin aya pamwe haana chunhu pamwewo magold coin avakatengeserana iwayo akakona kushanda aya ndo achazoshanda sei saka panenge pasisina trust yokutrusta hurumende trust yokutrusta ivo vereserve bank kana vanobata ufumi hwenyika hwese vanhu vanenge vasina chivimbo navo kuti zvirongwa zvavo zvavanoita hazvitishandirizo hazvishandiri hazvivandudzi ufumi hwenyika hazvidetseri zimudhora nokuti ike zvino kudonha kwaraita mitengo yezvinhu zvose zvichakwiravo zvichiteera kudonha kunoita dhora iroro nakushanda kwezvirongwa zvavo namagold coin kuri papi
tiri kuona kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga vanhu vakati wade pamusoro pekuchenesa mari vanosanganisiravo member of parliament vajustice mayor vatadvena munofungei nekusungwa kwaitwa vanhu ava professor
chinhu chakanaka kusungwa kwaita vanhu ava asi tinoona kuti vasungwa nezati anticorruption vawanda vari kuramba vachingowanda zvinoreva kuti kusunga chete kuri kuitwa nezati kunobetsera hako asi hakusi kubetsera nokuti vanhu vari kurarama necorruption vakawanda iyi mari zhinji 5 million yavasungirwai asi zviri kuitika pasi apa kana uchida kungozviona woga muzimbabwe zviindire woga unoita zvimwe zvirongwa zvako zvokuda kana kuvaka chaiko unatsokuona kuti corruption yakadzika mii asi zvairi kuita zvidoko doko chaizvo pane corruption iri kuitika munyika tozoona kuti vana nhingi vasungwa hongu vasungwa ngatichiona kuti nyaya yacho inoperera papi
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mudare reparamende iri kumusangano wemazuva matatu kukariba uku kwavari kuzeya nyaya dzine chekuita negoridhe munyika mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera
musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti workshop on gold value chain in Zimbabwe uri kupera nhasi mushure memazuva maviri apfuura dzimwe nyaya dzakurukurwa nezvadzo ndedzekugadziriswa kwebhiri rezvicherwa kana kuti mining amendment bill mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vapolite kambamura vanoti bhiri iri rave kuhofisi yaattorney general richimirira kuzounzwa kudare reparamende kuzozeyiwa gurukota rezvezvicherwa vawinston chitando vakanga varipowo pamusangano uyu vakamirira ministry of mines and mining development vamwe vanga variko vanosanganisira vebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe kambani yefidelity printers and refiners uye vemakambani akazvimirira vachitaura nezvebhiri iri nyanzvi mune zvezvicherwa vachishanda nesangano recenter for natural resource governance vafarai maguvu vanoti riri nani pane mutemo uripo wemines act
mutemo uyu uri nani kudarika mutemo uripo wemines and minerals act asi matambudziko asi kuzopera nekuda kwebhiri itsvairi nechikonzero chekuti mining muzimbabwe iko zvinoizvi yanyanya kupindirwa nezvematongerwo enyika uye zvematongero enyika zvinonetsa kuti zvinge zvichiitwa zviri pasi pemutemo. Endewo zvekare tiri kuona kuti ishu yekuti inofanira kuti igadziriswe gakava pakati pemafama nemamaina. Inyaya yekuti vazhinji vari mupolitics vane minda yavakatora, saka vanenge vachida kuti minda yavo inge ichichengetedzwa, ichiprotektwa kubva kumamining investors.
Vaive mumusangano uyu vakapiwa mukana wekubvunza gurukota rezvezvicherwa mibvunzo. Mumiririri weparamende kumatevereland North Muzvare Sibusisa Dada Masara vakabvunzawo kuti sei makorokoza achisiyiwa kunze munaurirano dzezvezvicherwa. Mumwe wakawana mukano wekutaura mumiririri weglenview kuHarare Vafare Munanganwa.
There is something which is missing. First, they want to talk about my issues among the town. Even if you read the church, I think you are an example, you always tell us that President Van Gogh is a man, but he is. But why is it that it's not on a president that he is? Alinyaya, share me down.
Vachipindura mimwe yemibvunzo yevamiririri vaibvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vakataurawo nevakaungana.
They suggested that why should we not introduce mining as a subject in all our schools. But I think it's a good suggestion. Same way agriculture was introduced as a subject. Mining can also be introduced as subjects. We'll check this up with the relevant ministry.
Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo bazi rezvezvicherwa rakatara kuti richaisa chikamu chemabhiriyoni mana kubva mugoridhe chete pakati pemabhiriyoni gumi nemaviri avari kutarisira kubata pagore rega rega kubva muzvicherwa. Vanoshanda semakorokoza kuchera goridhe vanochema nerekuti havasi kuverengwa mumupanda wevacheri vegoridhe nemangoda. Kuwo mamwe makambani ari mune zvezvicherwa achinzi anobata vashandi nekuseri kweruoko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrest rinoti zvina zvina kumira zvakanaka mukanzuru yechitungwiza. Mukuru weChitrest Muzvare Alice Kuvheya vanoti pane kusaurirana kukuru pakati pevakafanobata chigaro chameya vaKevin Matimbanyoka nemakanzuru mazhinji. Muzvare Kuvheya vanoti vaMatimbanyoka vari kusungisa makanzura asingawirirani navo, izvo zvokonzera kuti makanzura asaenda kumisangano nevamwe. Muzvare Kuvheya vanoti vagari ndivo vari kunetseka.
Makadi zvenyu, ndinoitwa Muzvare Alice Kuvheya, ndinomumirira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrest. Muno muguta redu rechitungwiza taita dambudziko rekuti acting mayor vanove councillor Mutimbanyoka vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vasvike pahead office kana kuti kuitwe misangano yekuvaka guta redu, uye zvekare vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vaise zvichemo zvinosanganisa nyaya dzeservice delivery, nyaya dzekuputika kwemasuwage kumanagement. Munhu ari kuita umbimbi ndoga ari kutonga kanzuro yega zvinova zvisiri pamutemo, zvinova zvekare zvadzorera guta redu kumashure shure. Iko zvino hatisi kuziva kuti todi, uye vanhu vatakavhotera makanzeras atakavhotera havasisina simba rekunotimiririra. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo muguta medu.
Ko makanzura amakasarudza vanotii kuvanhu? Vanotii pamusoro pemisangano yavari kuita kukanzuru?
Iko zvino chitungwiza municipality kana kuti macouncillors vane mwedzi inokwana kuita 4 vasina kuita kugara pasi kuti varonge nezvebudiriro yeguta. Tiri kungonzwa Mutimbanyoka arikuti vari kuita mameetings, asi hatisi kuziva kuti vari kuita nani, nekuti isusu vamiriri vevagari chaivo hatisi kukokwa pamisangano yavari kuti vari kuita uye tirikunzwa kuti vari kungosungisana nevanhu nekuti munhu akasumudza musoro ari kubva asungwa kusanganisira makanzelazi atakavhotera haana si haasisina simba nekuti vakutotya kusungiswa ukada kuita kusumudza musoro wakuenda kunotengeswa kwaminista minista vakuya kuzotonga matongera avo zvinhu zvatishungurudza muno muguta medu
zvakafamba sei kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa uye vanozviita sei kana vasina rutsigiro rwavamwe makanzura vari mukanzuro yechitungwiza
maita zvenyu kuti tisvike pazvirapa chakatanga chaitika ndechekuti taive na deputy mayor akasarudzwa anove kansela Makweza pavakaitwa riko kana pavakadzingwa zvisiri pamutemo pabasa mazuva emariko zvacho ndo pakabva pasarudzwa kana kuappointwa kwakansela Kevin Mutimbanyoka na Minister of Local Government kwakatozongoya tsamba kwakunzi tausarudza vamutimbanyoka kuti vave deputy mayor saka mushure mwangu vave deputy mayor hakuna kuzotora nguva vanga vari meya vedu kansela Love More Maiko achibva vaitwa riko kana kuti kudzingwa basa ndo pakabva pasara vamutimbanyoka vaacting mayor hazvina kumira mushe nekumira zvakanaka nekuti tikatarisa iko zvino vamutimbanyoka vari kungoita zvavanoda mukanzuro havana kana wavari kushanda naye kusanganisa macancellors ese zvandaimboreva kuti vakurambidzwa kuya pakanzuro kuti vaite mameetings tatione mwedzi mizhinji inotopfuura mishanu makansela asina kugara pasi kuti vaite meeting varonge nezveguta redu saka vari kungoita umbimbindogawo ada kusumudza musoro obva anotyiswa nekuti ivo vanobva kubato rinotonga saka zvinhu zviri zvakatiomera isu sevagari nekuti iko zvino hatina chatiri kuwana mazviri ipolitics dziri kungoitwa pachitungwiza municipality hatina service delivery yatiri kuwana munhu wese kubva kuna town clerk mai machona ndiacting mamanager ese hapana kana asubstantive amanager we don't have asubstantive town clerk hatina substantive mayor ari ngomaacting saka even kana mari dziri kubiwa ma20 million ari kushayikwayo hatisina wekuti tinopomera nekuti wese anenge achiti ndakambenge ndiripo anenge achi vanongoitwa zvekurotetwa nhasi kuna nhingi mangwana kuna nhingi ndo matambudziko atiri kusangana nawo muguta rechitungwiza sevagari taona kuti tatambura guta harina kwariri kuenda nevanhu vari kutishandisa isu vagari
avo vange vari mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 tabata mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari mudemocratic republic of congo kumusangano wesadak uchatora nzvimbo nhasi namangwana munewsday sangano reworld health organization rinoti zimbabwe inofanirwa kuchenjerera chirwere chemalaria nekuti nyika haikwanisi kuita basa rakakwana mukuchengetedza utano hwevanhu sezvo ichitadza kuwana mishonga munewsday makare zimbabwe congress of trade unions inoshora hurumende pakudzinga basa mutungamiri weprofessional nurses union varobert chiduku ichiti kushungurudza vanomirira vashandi hakubvumidzwi yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndiri kuzwe pfungwa dzakawanda panhepfenyuro apa vanhu vese vari kutuke musangano zano zvoreve kuti munhu wese wacc kutaura kuti takutopinda here muone party state because kwese kwendakafamba ndakaende bhikita ndikaende bocha ndikaende bhuhera igonzi ccc mumadhorobha mwese even nemumaruzevha yaccc saka inini ndichandoramba hangu ndiri mumusangano wekuti handisi kude one party state Saka ndicharamba ndakandosigirana nemusangano tsigirana nemusangano wezano. Saka nepo iri kushaishawo zveiri kushaisha. Zvesisi hamusati mwazviona ngekuti haisati yapanyanga. Saka tode kuti tiite zviro zvekuti mangwana tisazochemaba. Ngatichiti amwe ouyawo kuzano, amwe oendawo kusisisi. Nepo zvedu isusu tiri vashoma. Inini ndinonzi Brighton Makudo, ndiri muno mwaMutare.
Andina bakatwa, andina utane misi. Andina bakatwa, andina utane misi. President, wedzirai kuti andina ofisi, andina zupuko, andina mapurisa, andina masoja. Pfumo rangu ndi Jesu chete, na Jesu chete tinosvika. Mweya woshanduko uripo, President Chamisa, 2023 muofisi.
Hello, hello, Pastor Joseph ini aku. Muri kutaurawo neni kuno. Ndinoshamisika zvikuru kunzwa kuti hurumende inoramba kubhadhara vadzidzisi. Dai zvaigona Mwari avaite zvakanaka. Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti hakuna mushandiro unofanira kuramba kubhadhara mushandiro wake nenzira yakakodzera. Zvino hurumende yedu iyi inokanganwa kuti Mwari vanotendera kuti munhu atonge. Mwari zvendo vanomuisa. YaFarisa yakanganwa zvakaitwa Herodi, kuti wakabuda honye ari papfupi. Nguva yavo yadarika, nguva yavo yawandisa. Vari kuita honye, vari kunyima vamwe Mwari asamati vavo. Mwari ari kuzvinzwa, Mwari ari kuzviona.
Mwari vashamara vestudio 7. Zita rangu zvozi Timothy. Ndinokumbira kumbobvunzawo kuti zvinotohwa kuti mapasipoti amiswa kutoresa chii chava kuda kutanga kuita vanamunazvo kufuti. Vava kuda kukwidza mari kana kuti chii zviri kuitika pamapasipoti inongonzi michini yafaya. Ndokumba kuti mumbotibvunza muti zizo zvakazara ti yanaka here michini yavo kana kuti yemapasipoti.
Makadi pastudio 7. Mukadzi anoininda masarira asada kuita politics zvokutsvaka mari zvaari kuita zvokuti kwai ndakanyorera akainde echilema kuti kwai kuna mamai ari kushungurudzwa. Unoona chitanda chemuzisoro umwe usingavoni chiri mako sei. Vana Mary Chiwenga havavoni zvavari kuitiwa. Iyo zvingataurika pamusoro penyaya yaSusan Mutami yokuti President ngaadavire zvinhu zviri kutaurwa. Susan Mutami hapengi. Handiti hapengi here Susan Mutami. Saka Linda Masarira kana achitiyo unoda kuita seanogona kugwira kodzero dzavanhu seasingatauri kuti nyaya dzachona dziteveregwe. President ataure nyaya yake kuti chii chakaitika pana Susan Mutami. Asada kuonekwana naakainde, asada kuonekwana naHH. Ndo nyaya toda kumuzivisa iyo kuti asaita politics dzokutsvaka mari achida kufamba achionekera kose kose.
Shanduko, shanduko, shanduko muZimbabwe, makadiko, vateereresi vanoteerera Studio 7 nevashamarari vedu veStudio 7. Inini ndiri kutsutsumwa nekunyunyuta. Apo pamarangi apo pa police station yepatonhora yapo vari kuregerera vanhu vachipara mhosva vasingavateveri kana kuvabata. Iye zvinezvi pane mwana ane 9 years akatemwa nene. Asi nechavaita hapana, zvatokwana 4 days ari kudya nekumwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosera zvakanaka.